Bachara na Matorwe na upa mzinda we Bachara hapo pamoge Ntwangiraya House Muharare nasi Bachamisa wakuruzira sadak kuitite msangano we chimbi chimbi Ishtarisa nyazi sarzo zemuno Bachamisa vati hurumende Zimbabwe pamwene commission inona mezi sarzo Wanofanira kuona kuti nyaya mapepa yoku votera kana kuti ballot paper pamwene gwaro reva voti zvagadziriswa sarzo dzisati dzaitwa.
Isu tati tine kusanzwisisana panyaya yeballot. Tine rutsigiro runotyisa munyika. Tisiri kuina maelections. Vanhu vari kutitsigira. Asi hatisi kuzopinda kukuvatavata kana kupinda muherisadza Mutekwe. Tisina kuwirirana kuti nyaya yeballot richashandiswa nderipi. Toda kuwirirana izvozvo toti hongu kana tabvudzikana. Nenye ya balo tuzo kushaliswa ndo kutipinde msaruzo. Kana sina ukazirwa izozo, takatutuwa rarikati msua 30 July, kune kwa kurewa msaruzo hakuna. Wangwaru kupunza tumichia zuhita sei, dozo amunu fana kumirira, kurisuchai kwa sei. Asi, isusu maone redu, nuku zisisa kwedu, atinga yeti saruzo, tinige zirize, kunye bera na kana kubati wana kumeso. Saruzo kana chitu wangazi chosiripacheni. Dosa kata tudamsa ngano wechimbi chimbi nezeki, tudamsa ngano wechimbi chimbi we mapato, anopikisa, tudamsa ngano wechimbi chimbi watawa kumbira o sadaki, kuchiyo uzopeza damu zikurimini kamuni.
Imwe nyanzo mnyazo matonger wenyika, wewa shanda waka zumirira, ba visit gwede, bauza studio 7 kutisabia kiatono nuka kupindra mnyaya ye Zimbabwe, kubapaka pindra masoja mnezo matonger wenyika gwerera pera, swakazo yeta kutuvaembo wa mtunga miru wenyika wa Robert Mugabe wa siye basa, kutaura kuno, MGC Alliance, ili kuchema chema one masoja anonza arimu Zimbabwe Electoral Commission, kana kutizek,
sangano rembatanidzwa wenyika dzemusadak re sadak ranga rine rine chitsvambe chokunge rakatoona pakaitika kuye muna November muZimbabwe kuti mamiriro ekunze haakwanise kuti pange paine sarudzo dzakachena sarudzo dzejekerere ndopavangadai vakatanga kuuya kuti vaite shuwa kuti sarudzo dzemuna 2018 dzive dzakamira zvakanaka. Na iko zvino izvi tiri kuona kuti mafambira ari kuita zvinhu anoratidza kuti zvinhu izvozvo izvi pane chirwere chakabva muna November chiri kuramba chiripo chekuti kune vamwe vakatora masimba asi havachada kuti zvinhu nyaya dzesarudzo dzinyatsofamba zvakanaka muZimbabwe. Tiri kuona zeki ichiratidza zvikuru kuti haina kuzvimiririra pazvinhu zvakawanda zvairi kuita. Tinoona kuti yakapa mapato nyaya yemafoni number evanhu. Tinoona zeki ichiramba kupa mapato anopikisa ballot paper kuti vaziye kuti ballot paper rakafamba riri kufamba sei zviri kufamba sei. Asi kunyarara kuri kuita bato riri kutungamira ZANU-PF kunoratidza zvachose kuti pane kunzwisana pakati pezeki nezanupf. Zvakare SADC iine zvisungo zvayakaita zvinove zvisungo zvinonzi SADC guidelines, principles and guidelines governing democratic elections. Zvisungo zvekuti nyika dzidzi dzemusadak ngadzive dzichiteedzera padzinenge dzichiita sarudzo dzazvo. Asi kuti tiri kuona kuti muZimbabwe zvinhu zvizvi zvakawanda hazvisi kuteedzerwa zviri maguidelines imomo, kusanganisa nyaya yekuti state media kana kuti mapepanhau neradio dzinotungamirwa nehurumende ngadzive dzichikavha kana ngadzive dzichiisa zvido kana kuti miono yemamwe mapati padzinenge dzichitepfenyura. Zvizvozvo tiri kuona hazvisi kuitika. Tiri kuona kuti zvakare hapana kujekerera, hapana kuchena panyaya yekuti sarudzo idzi dziri kufamba sei dzemuZimbabwe. Takaona zvenyaya yemapostal voting. Saka tiri kuti isusu sangano yesadha kunyarara kwariri kuita uku hakusi kutibatsira nenyaya yekuti zvichangodzokera zvekuti kana vana veZimbabwe vakatambura zvichadzokera zvakare kunyika dzedzimwe dzemusadha kudzinge dzichi zvotambura zvekare nekuchengeta vana veZimbabwe. Yava nguva yekuti vana veZimbabwe ngava vachidzoka kumusha asi vanodzoswa nesarudzo dzakachena zvinove zvinofanira kuitwa nemisangano yesadhaki. Yave nechitsvambe panguva dzatasvika dzinedzi pekuti masangano anopikisa asvika zvino pakusanzwisisana nezeki, asvika zvino pakusanzwisisana nebato rinotungamira kuti sazoitwa sei. Ndisaka pangosara kuti pave pachiwanika munhu anopindira kana kuti mutongi gava panyaya yezviri kuitika muZimbabwe.
Vachamisa vativo vari kuronga kuratidzira kana pasina chafamba kubva kudivi resadhaki zeki pamwe nehurumende. Vati vari kupa zeki svondo rimwe chete kuti igadzirise nhuna dzavo. Vachamisa vati vachasvitsawo nhuna dzavo kune vaibva mukuru weUnited Nations vaKofi Annan pamusangano wavakatarisira kuita navo muHarare nechishanu. Vachamisa vato havasi kufara nekusaziva kune pfimbi yemashoko evanhu vachavhota musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti zvakakosha kuti vari kukwikwidza musarudzo vazive zvese zvine chekuita nesarudzo.
Isu ndezvatiri kutaura kuti kunochengetedzwa mashoko kana kuti pfimbi yemazita evanhu, pfimbi yenhamba dzevanhu haisi kuzikanwa. Izvo zvokuti inenge yakavigwa ichingozikanwa navagudo chete, vamwe vese dzimwe mhuka musango tisingazivi, imhosva. Munhu wese ngaazive kuti pfimbi yedu yakachengetwa kupi, kuitira kuti pasaita mumwe anoita ganga ibva ibva obva anoivhukunura oiibvisa painofanira kunge iri, tozoona musha usisina pfimbi yedu. Saka mashoko kwaanochengetwa, mazita kwaanochengetwa, manhamba kwaanochengetwa nezvimwe zvese zvinoita nechokuvhota zvinofanira kuchengetwa kunodzirana nomunhu wese. Ndo rimwe redambudziko ratiri kupokana nezek tichitaura kuti isusu akanganyimawo vangarara, hateya mari vamurutsva hasi hati kusviba. Isu hatina chatinotya, hatina chatinovhunduka, hatikwate, hatityi, hativhundusirwe. Chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Hongu tasvika pamvura yecheka makumbo, mvura mbongo dzeke ndiyo gara. Kwatava kukureva kuti mhindo iri kuwanda kudai kuda kuidza, zuva roda kubuda, nyika yoda kutanga, utungamiri hutsva hwavakuuya. Vanhu tiri kuvadigamusira izvi tsva, tamirira kuti tinge tichipakurwa kwenyika yeZimbabwe musi wa30 July, asi tozviita mukubudisa zvinhu zvese zviri pachena.
Hatina kukwanisa kutaura nasi vachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi amai Chigumba vakataura kare kuti hapana wavachazivisa pane pfimbo yemashoko iyi, vachiti ivo sekomisheni ndivo vega vari kuziva kune sevha iyi, iyo yavakachengeta sepfimbi yegudo. Amai Chigumba vanoti zvese zvavari kuita sekomisheni zviri pamutemo, nokudaro vanoti vari kutarisira kuti pachave nesarudzo dzakachena. Asi vachamisa vati Zeka haina kumira pachokwadi, vachiti amai Chigumba vanofanira kutevedzera mhiko yavakatora pavakapinda basa yokuti vachaita basa ravo pasina divi ravakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.